Madzimai anovhota muAmerica anodarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana pane vavhoti vose. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anotipa nyaya inotevera achitarisa zviri kuitwa nevari kukukidzana musarudzo iyi, mutungamiri wenyika vaJoe Biden nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Nyaya iyi muri kuiverengerwa neni Tanonoka Wande. Vari kutsvaga rutsigiro kumadzimai musarudzo yemutungamiri wenyika vari kunyanya kutarisa nyaya yekuti madzimai obvumidzwa here kana kuti kwete kupiwa kodzero yekubvisa pamuviri. Asi madzimai omuAmerica anodawo zvimwe zvisingori zvine chekuita nemumiri yavo. Izvi zviri kupawo kuti vari kutsvaga rutsigiro vatarisewo nyaya dzine chekuita nezveupfumi, utano uye kuparwa kwemhosva. Mumwe mudzimai wemudunhu reMinnesota, amai Rebecca Jensen, vanoti vaBiden vanofanira kurumbidzwa nekusimudzira nyika kwavakaita.
I think things about the environment are very important. I think the economy is important and healthcare. I'm a nurse. And so I still see COVID.
Ndinofunga kuti kushanduka kwemamiriro ekunze inyaya yakakosha. Ndinofunga nyaya dzezveupfumi neutano dzakakosha. Ini ndiri mukoti ndichiri kuona vanhu vari kurwara neCOVID. Vamwe vanoti chirwere ichi hakuchina asi chichiriko. Tichiri pakati pacho. Saka kungova nemutungamiri muWhite House anotenda mune zvechizvino zvino kana kuti science zvakakosha.
KuNevada, amai Julie Benby vanoti vanotsigira kuti vaTrump vatungamire kwemamwe makore mana nekuti pavakambotungamira zvinhu zvaifamba zvakanaka.
He was good for the economy. There was no war. There was harmony. There was peace. We were all working. The gas prices were normal.
Vaikwanisa kubata nyaya dzezveupfumi. Kwainge kusina hondo. Kwaive nerunyararo. Tose taive nemabasa. Mitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari yaive yakaderera. Aive murume aidadisa anoda nyika yake, munhu akanaka, munhu ane mhuri yakakudzwa zvakanaka, uye tichamuvhotera kuti atungamire zvakare.
VaBiden vari kukwezva vavhoti vechidzimai nezvirongwa zvine chekuita neutano hwavo.
Think of all the breakthroughs we made in medicine across the board, but women have not been the focus. Research has been taking much too long to get to you all.
Tarisai budiriro yatakaita munyaya dzezvokurapa vanhu. Asi zvine chekuita nemadzimai zvichiri zvakasarira. Nyaya yekuita tsvakurudzo ine chekuita neutano hwemadzimai ichiri kumashure.
Mukuzvishambadza kuvavhoti, vaBiden vakaburitsa vhidhiyo yekushora vaTrump.
When you say to a family that if you come we're going to break you up, they don't come.
Kana ukati kumhuri, mukauya tinokupatsanurai, havauyi.
Vanotsigira vaBiden vaivashambadza musi wezuva rekupembedza mabasa anoitwa navana amai kana kuti Mother's Day, vachishora vaTrump nenyaya yekuda kupatsunura mhuri dzinenge dzichida kutsvaga upoteri muAmerica. Vechikwata chavaBiden muvhidhiyo iyi vanotiwo kuna vaTrump, remekedza madzimai ari muupenyu hwako, mira izvozvo Trump. VaTrump vakaudza madzimai anotenda mutsika dzechikristu zvakare kuti vachaunza runyararo kunyika dzokumawirira.
Before I even arrive at the Oval Office, shortly after I win the presidency, I will have the horrible war between Russia and Ukraine settled.
Ndisati ndatombosvika kuhofisi yemutungamiri wenyika yeWhite House Oval Office, ndichangosarudzwa kutungamira nyika. Ndinenge ndatogadzirisa hondo pakati peRussia neUkraine yauraisa vanhu vakawanda.
VaTrump vari kuedzawo kutsvaga rutsigiro kubva kumadzimai vachiti ndivo vanokwanisa kupedza umbavha uye kumisa vapoteri kupinda muAmerica.
I think I do great with the suburban housewives because they want to remain safe.
But they loot the jewelry, they take their purses, electronics, watches, all of their
cash. Nekuti anoda kugara akachengetedzeka. Asi iko zvino vanobirwa zvishongo zvavo, zvikwama zvavo, mawacha avo, mari nezvimwe. Kana musingadi kuti matsotsa anobva kune dzimwe nyika apinde mudzimba dzenyu nepamahwindo, votai kuti tikande panze pehofisi Biden asingataure chokwadi.
Sangano reCenter for American Women and Politics rinoti kubva muna 1980 madzimai akawanda ndiwo akawanda avhota musarudzo kudarika varume. Muna 2020 ongororo yakaitwa nesangano rePew Research yakaratidza kuti vaBiden vakakunda vaTrump nemavhoti zvikamu gumi nechimwe kubva muzana kana kuti 11%. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVoice of America mukaverengerwa neni Tanonoka Wande weVoice of America Studio 7.